A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 1st, 2019. This is Live Talk, and I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the life and legacy of former Vice President Joshua Nkomo, who died on this date in 1999.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks again for joining us tonight on Live Talk. We are talking about the legacy of Dr. Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo.
Nkomo was detained at Gonakudzingwa Restriction Camp by Ian Smith's government in 1964, together with other nationalists, Ndawaningi Stole, Edgar Tekere, Enos Nkala, Morris Nyagumbo, and Robert Mugabe, until 1974. Following Nkomo's release, he went to Zambia to continue his activism.
Through the dual processes of armed resistance and negotiation, Nkomo led some resistance against the Smith regime.
Nkomo is said to have led a more formidable army, ZIPRA, which was dedicated to both guerrilla warfare and urban conventional warfare.
Just before independence, he was also instrumental in the formation of Nitram Trust, a venture that led to the institution of business ventures for the freedom fighters and acquired a massive array of property.
This was prior to joining the show. I mean, those who are ready to join the show, just give us a call now and let's talk about this issue. The number again, 001-202-619-2077. And as usual, we call you back, Chris.
Yes, Jonga, remember that we are streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and of course VOA Ndebele.
Ndizvozvo amadiwa vateereri nevatariri. Nasi zuva rakakosha, izuva riri kurangarirwa gamba renyika, gamba reZimbabwe. Father Zimbabwe, chibwe chitedza, hanzi the slippery rock, vari va Joshua Nkomo, vakashaya musuwa 1 July 1999. Tichibva ipapo tichiverenga kusvika nhasi, tinoona kuti pava nemakore makumi maviri. Asi nyaya iripo ndeye kuti tisakanganwa nhoroondo nemabasa akaitwa navankomo. Vankomo vanozivikanwa kubva mumazuva akatanga nyaya dzekuita inganzi pachirungu resistance, vatema vachirakidza kuti aiwa tirikudawo kuti tinge tichizvitonga muZimbabwe. Kubva kuma 1940 something uko vankomo vanga vachiita zvekuratidza simba revatema kuburikidza nema trade unions vari kumirira vashandi vakapinda mukufomwa kana kuumbwa kwemapato ezvematongerwo enyika kubva kune mamwe akanga aripo nguva iyoyo kusvika vazopinda muzapu. Kusvika zapu yakaitawo boka revarwi rainzi ZIPRA. ZIPRA yakarwa vanga vaine muzinda wavo muZambia, asi vaibva imomo vachipinda muZimbabwe vachirwa nerimwewo divi ZANLA yanga ichimirirawo ZANU yanga ichibvawo muMozambique vachipinda vachirwisana nehurumende yeutongi hweudzvanyiriri hwava Ian Smith nguva iyoyo, zvakaita kuti pasvike pakutauriranwa Lancaster House yakaita kuti pazove nerusununguko rwuripo nhasi. Vankomo vanonyanya vaziva nenyaya yekuti vanga vasingatarise rudzi kana kuti unobva kupi. Ndichiri kurangarira Chris ndichikura ini nakuma 1970 kwedu kumusha kwamurehoko. Vanhu vaitonge nechimbo chainzi soja rankomo, nokuti vankomo vaimirira nyika yose. Vanga vasingatarise kuti unobva kupi. Zvaiita kuti vanhu vazive kuti munhu Zimbabwe muri munhu mumwe chete, kwete kuti unonzi uriani uriani. Saka ndiro ratoda kuti kurukure nhasi tichirangarira. Tambotaura inovakawanda vamwe vari kukurudzira kudai paitwa zuva rezororo rekuti musi wa 1 July unge chinza international holiday wanhu vachirangarira vankomo vamwe vachidai paitawo zvakaitawo kana mamwe mapoka nemasangano anenge achipakana anga wa scholarship nezvimwe zvakadaro ma foundation zvinenge zviri mustara vankomo so that kuitira kuti zvisakanganikwa basa ravakabata Chris.
Yebo Jonga, hayi le mqotho lelo ye njengo kutsho kwamunye wamujonga kande miri lamhlanje ke sixoxa ngomuyi uDokotela Joshua Nkomo yena owazalwa ngomnyaka ka 1917 wase khulela ke kobulawayo lapho aya khona sebenza National Railways of Zimbabwe uthe sezile railways lapho yikho aqalisa khona ukuthi abe ngumuntu okhanya ukuthi ukhaliphile kulapha ezokulwela ilungelo likaZulu ikakhulu lezisebenzi wasesuka wayafunda eSouth Africa lapho athola kona ke isicoco se-degree e-carpentry wasuka wabuyela njalo eZimbabwe lapho aqalisa khona umzabalazo lezibana iqembu aqala ukulisungula lalithiwa lona iNDP kungakabuyi kungakazalwa ke izaphu kuthe ngeminyaka elandelayo kwasekuzalwa yona ke izaphu ibandlela labantu abaningi ababalisa o Inosinkala o Edgar Tekere yelo numzana owake waba ngumongameli uNumzana Robert Mugabe kodwa yena wazobuya phambilini lapho ephiwa ke isihlalo sokuba nginobhala jikelele ye unkomo uyaziwa kakhulu ngokubumba inkampani yeNitram yona eyayimele iphathise abalweli benkululeko bevela egangeni ngabo mnyaka ka 1979 kusanda qedwa inkulumo ze Lancaster House yiko lapho iNitram inkampani eyaba le notho eningi kakhulu ebalisa amaplazi lezinye izakhiwo okwathathwa nguhulumende ngesikhathi sokuzaqala ke umbhuqazwe wegugu rawundi sikeke sixoxe lamhlanje ke Jonga.
Ngizozo Chris upenyu watiri kutarisa wa Joshua Nkomo munhu akaberekwa musi wa 19 June 1917 vakazoshaya musi wa 1 July 1999 and ndinonzwa kuti parunare tina va Bernard Manyadza va Bernard Manyadza Chris vanhu vakawanda vanovaziva vachinzi Package Poera ndo sitara vaishandisa munguva yehondo yechimurenga vakanga vari mumwe makomanda eZanla Forces vari kuMozambique ndemumwe wevanhu vakashanda navankomo saka tinavo pachirongwa tokutagamuchirai vamanyadza pachirongwa yeah, thank you so much. Thank you so much. Maybe I can start throwing a question that you can respond in English so that all our listeners can benefit. What can you tell us about today where Zimbabweans are remembering the works done by the late Vice President Joshua Nkomo?
Well, it is a very important day for us as a nation because this day is remembered by all Zimbabweans as a day when one of the greatest heroes of this nation departed. Comrade Nkomo started as early as the 50s, mid-50s. I still remember 1962 when he visited my district, Nweza. Visiting his colleagues, Rana Chumombe, Rana Madondo, and every youth those days used to think about the comrade Joshua Nkomo. And I remember very well vividly when we sneaked to his meeting, he was talking about uniting Zimbabwe. If my memory does not betray me, the name Chibuziteza was given to him by people from Mashingo, the president of Mashingo province, Mawema, and so on. He was a great man. And you see, his name lives on in Zimbabwean history. One day, the true history of this nation will be told. that most of these politicians went through his hands. He was their mentor, and so on, although some of them later on turned against him. As a part of the black part of our history, the saddest moment, one of the politicians called it the moment of madness in our history, that one day will be unpacked, and his name will be elevated to one of the greatest, even in Southern Africa.
Mm. Thank you so much, Vamanyadza. Ramba nyimuri paro nare Chris Wanzwa Norondo iri kubva kuna Vamanyadza. He's talking about the legacy of Dr. Joshua Nkomo from the early days. And remember, he was instrumental in the formation of the National Democratic Party in 1960. And that party was banned, and then they formed ZAPU in 1962, and ZAPU was banned in 1962, and they formed, they split, ZAPU split with ZANU, and ZANU was formed in 1963. He's a man who has been fighting for the whole of his life.
Oh, yeah. So the split didn't start with MDC now.
No.
Now we know.
Yeah, now you know.
Yeah. Yes, can you tell us, Mr. Paka
Chipoera. Bernard Manyadza is the easiest.
Okay. Mr. Manyadza, can you tell us about how Dr. Joshua Nkomo tried to unite ZANU and ZAPU? We hear he did try, which led to some members of ZANU dying from what we had, being assassinated. Can you give us a piece of that history?
I'm not very sure if I'll put it accurately, but what I lived through, or what I remember, is that in 1974, when they were released from prison during the term, he was one of the proponents to enlarge the UANC so that all nationalists are brought together under that one umbrella. And they were obviously unified in that organization to control that organization. Up to the time Comrade Tepo was assassinated, then of the liberation movement, I think ZANU was the weakest of the three. That is ZAPU and Frolis, although Frolis was not truly as big as ZAPU and ZANU. Towards the end of 75, when the initiative was from us, the fighters, I know Comrade Joshua Nkomo then was doing some kind of negotiation over the Victoria Falls of any blue train. When we successfully formed the ZIPA, I know he supported ZIPA because he was always been yearning for the youth of the Zimbabweans. And when we suggested through Comrade their Papa Moyo that all politicians must, especially ZANU and ZAPU, must come under one umbrella, we suggested the Patriotic Front. I know Comrade Joshua Nkomo took it up. Although there were misunderstandings, especially on the ZANU side, the idea about the Patriotic Front was later brought on by very senior military guys like Comrade Tongo Kara and some politicians. The die-hard ones resisted uniting with ZAPU because of their personal reasons and probably personal greed for power. But when Comrade Nkomo visited Mugagau in 1975, his entire speech was about uniting Zimbabwe. I remember rather when he was talking about that we are all Bantu, basically being Jebele and Shona. And he was saying the difference in giving names is one thing, but the important thing is we are all Zimbabweans. He gave this classic example that in Shona, somebody would be called Chipo. In Jebele, the same name would be SIPO. With SIPO, SIPO. Mm-hmm. And the or in an effort to indicate to us as fighters that you should not see the difference in the silos that you are belonging to, that you are ZANU or ZANLA, and that is ZAPU and ZIPRA. But remember always that the important thing is that you are all Zimbabweans. You must put efforts to come together. Ask anybody who was at Mukagau in 1975 or who was at Morogoro. That was his entire thing. Mm. And up to the time he died, he was always preaching unity. Even the moments of madness, when he was forced into exile, when he came back, it was not a capitulation, but because he wanted to conclude his understanding that he must bring Zimbabweans together. He prepared himself to work under somebody who was his junior, his junior when he was in ZAPU, but he was prepared to work under him for the sole purpose of bringing together the Zimbabweans.
Okay, thank you so much, Mr. Manyata. Can you please stay on the line? We have another guest, Mr. Mbuso Fuzwayo of the pressure group Ipechu Likazulu. Welcome to the show.
Thank you.
Yes, Mr. Fuzwayo, what are your thoughts on this day, the day that the late Joshua Nkomo departed from this world? What are your thoughts when you think about him and also when you look at this day?
It's a sad day because when you look at this day, you will just say, if Nkomo was alive, if he was alive and in government, was he going to allow the government to go and shoot citizens? Was he going to say, let's hang on to power even if we have lost elections? Was he going to say, let's suppress the masses for the sake of us retaining power? So I think when you look at Nkomo, he was somebody who had a soft a heart for the downtrodden. So it's sad because when you look at what is currently happening, you can say we lack somebody with who has got a spirit of saying, I feel for other people, who can sacrifice for other people. But unfortunately, with the current people, it's about them and nothing other than themselves and their families.
Mm. Yeah. Please do stay on the line, Jonga.
Mm. Yes, Chris, I just want to remind Zimbabweans and our followers out there that we have not forgotten about what happened yesterday in Egypt, where Zimbabwe was eliminated from the 2019 Africa Cup of Nations tournament by losing to DRC with a 4-0 margin. Tomorrow, we are going to give that topic the whole hour, discussing about that match, what went wrong, where do we need to prepare or make amends as a nation. Hello? Hello, Baba.
Hello?
Yeah, Linjan.
Linjan.
Suko na baba.
Yebo.
Yeah, lingaphi kwelizwe?
Ngoku bulawayo.
Ah, okay. Angazi ivolume yenu yeradio ingani iphezulu. Ungayehlisa nje kancane ngoba sizwa iecho la.
Okay, iradio ngiyivalile angazi.
Yeah, ungani sekungqona.
Okay.
Yeah, ungasiphathisa ngohlelo lwethu la.
Ya, mina ngizokuthanda ukukhuluma kakhulu ngobaba uNkomo. uNkomo wayemuntu owayefuna ukuhlanganisa isizwe.
Mm.
Namhlanje esehlukeneyo esikhana ngemishobo inkomo wayengayithandi leyo nto ukuthi abantu bekhethane ngemishobo ukuthi kuleshona kulendelele kulani wayefuna ukuthi ayakhe isizwe seZimbabwe kodwa ke esehambile imfundiso yakhe yasana kwabanye but abanye behlule ukuthi behlale nabantu nabantwana beZimbabwe okwenamuhlanje siyazondana ngendaba yokubotshanisa imfila njengezinja leziyane ziqegwayo ngabantu laba abayehluleke ukuthi besale bathi abanye babeshelehlele besidla ngegama lakhe bethi hhayi ubaba wathi ibheke abantwana kodwa ngafu babulala
hayi
so imfundiso kankomo yayiyakhe ishize esimkhumbula ngakho ukuthi nanamhla noma kungafakwa ama-holiday kuyabe kufanele uhlonitshe ibanga lokuhamba kwakhe so isimo seZimbabwe sisikhangele kwakungafanelanga sibe kube namhla ngaso kulesi simo ngenjongo yakhe wayenayo uba kuNkomo uNkomo wayefisa ukuthi leli lizwe nganamhlanje siphambili kakhulu kodwa-ke laba abathathayo hhayi bayehluleka balibhidliza namhlanje sesishela ngitsho le mali yethu yelizwe nje sesifunga ukuba yi-eatings kwakungasisifiso sakhe ngoba wayethengele ezini nabantu laba ababeli benkulule kwamapulazi babuya bathathela amapulazi lawanokuthi babefanele ukuthi namhla ngaba ayalima sitole ukudla eZimbabwe namhla sesifithwa ngendlala bathathela ngitsho lezakhiwo zabo
hayi siyakuzwa sibongile kakhulu mnumzana
ya so kutsho ukuthi uNkomo kufanele simkhumbule kakhulu kuthi labo abashalayo noma kumbe ngumhlobo wokhe eZimbabwe alandele imfundiso kaNkomo angakhangeli baba abantu abadiliza iZimbabwe laba abasiyasibotshanisa imfila njengezintsha
so
namhlanje nalaba abadla ngegama lakhe bayehluleka ngoba kwakungasosiphiwo sabo
hayi yeah. Kuyezwakala isibongile kakhulu mnumzana
ngingathanda ukubonga la
okay
jonga the caller there he says Nkomo was non-tribal it wasn't a tribalist and he also you know he mentions the companies that he helped form for the war veterans and he says it's a good sign that he could have been a you know a best leader for the country
ragaitinzwe kuna vamanyadza vamanyadza mutereri wedu ari kuti dai vankomo vanga vari vaita mutungamiri wenyika zvinhu zvingadai zvazvaka mira nepanga kusiyana nezvazviri nhasi munoonawo sei
ndinoda kubvumirana nazvo izvozvo nokuda kwokuti vaitendeseka nokuvaka nyika yezimbabwe ichokwadi vakanga vasingataure vachiti kune vanonzi mashona kana kuti mazezuru kana kuti vamanyika kana kuti vaingotaura chiti mazimbabwes mukutaura kwavo vaikwanisa kuti vakabva mundevere voenda mushona vobva mushona vodzokera mundevera vaisiswitcha easily zvandisingaone kune vamwe vasingatoisi maefforts ichokwadi nokuti kana kuteerera vaiteerera ndinorangarira ini pavakauya pamugagao tikaitange 1962 pavakauya 1962 prezentesheni yavo yavakaita panonzi pamashaya mvura vasinge pari pakashopping center vakataura neshona throughout vachibva ipapo vakaenda kunonzi kuchifate vaingonotaura neshona throughout uchinzi vanhu vaitaura vachiti ngomani totaura shona kudai nhai vanhu vaita munoziva zvakare zviya zvekumasikiti kuti munhu achinzi ngomo munhu wechindevere asi kana kangeona aitaura neshona kudaro okuti sii kuti vanhu vakufambidzana pamwe chete nespiriti iyo fast forward kumaseventies ikokoko ndo zvakataura izvozvo kuti mumakembi vaitotaura vachiti izvi zvamutii nazvo izvi zvekuti kuna vamwe ari kuzapu kana kuna mumwe ari kuzano zvango fana nevano munhu ngechete akuzvinzi chipo kana kuti chipo asi haasi madifference yekuti atadzikuzva kuti muri maZimbabwe yakange iri spirit yekuti ngati vake pamwe chete so kuteerera kuti kuteerera jangu jangu kuti vari pasi pangu vanodiji taizviona taona kana patebu pavakanga vakagara vachibvunza mapenetrating questions ekubvunza vanhu zviri kuti imi munoona sei kuti vaone kuti vision yatina isi sei kuzandura ndo zvimwe cheteka nevekuzvipura 1981 ndakavaona ingoza wayo vachiti vakomana muri kugocha nyama panapa takaiti tichigocha nyama munoza kufara kuya kwokuti imi euforia yekuti nyika yasunguka ndikanzi musarambe makapfeka zvikabudura izvi muchigocha nyama nekuti vamwe vari kupfeka zvikabudura vachitsvaga maminerals nekuti vazopika mapurazi imimi fungaiwo towards that what an encouragement yabva kuna mutungamiri wepolitics kusvika paigotwa nyama osvika kutaura kune vamwe vasingadi kana kutosvikapo kana vosvika kupatanga pakiriwa vanhu nemasecurity guards kuti pasasvikike vamwe vasangosvika asi apa vakangosvika nemotikari yavo inikoivenyidikidiki kuti vaitaura nekutoita chat nevanhu kuti aiwa musangoperera paugodya nyama zivai kuti munofanira kuti munotsvaga maminerals ngotsvaga zvekurima aiwa vangomo zvechokwadi regai vakanzina navo mahwema ekumasvingo chibve chiteedza nekuti yaiva hurungudo yekukuya kutenedzera Zimbabwe vaizivikanwa kana kuvasaasangana navo kufrand uko kumalipati uko kumatengo uko vaizivikanwa kana kudande uko vaizivikanwa kuvictoria falls vaizivikanwa kubite bridge kujoshua ngomo ndoda kuti panapa nditaureni pajoga kuti kana comrade tongogara vakazvitaura vari ku1979 kulangista kuti takuenda kuZimbabwe zvekuenda tiri maseparate armies zipura nezanda zveangola zvinonosara pasi toda kuti tivake nation and vangomo toda kuvarecognize aseleader munongoziva kuti history iri kuruwero ndokuti comrade tongogara vakazongoshaya vasina kuzoita implement zviya kumashure kwa1977 comrade tongogara vakanga vasati vanyatsozviona zvakakwana kuti majunior commanders vaimborevei nekuti pavakanga vari kusaka pavakanga vakasungwa kukabwe uko atakakomba zipa nezipura havana kunzwisa spiriti iyoyo yekuti takanga ichiti ngativhare zveangola izvi saka munongoziva kuti vanhu vakanga vakakura vari mumasairo kuti vapwanye masairo aya vaone the broader vision vakatitore nguva asi aimuhepi kuti history icharekodha igoita absolve comrade tongogara kuti vakafa vaakuona kuti kubatanidze mazimbabwens ndokwakanaka pavaitiwo dovatanga vai vachava vari komanda comrade dumisa vari deputy vokutanga woozariwe wechipiri kuti vavake zimbabwe vaakutendera spiriti yavangomo yavakange vaona kulangisa kuti vangomo vangaida kuti beyond zvelangister mberi kwacho tinge tichivaka zimbabwe history zvayo iri kuruwero ndomubva vazoakakuitirwa utsinya hwakadarika hwakaitwa nasmith vakaendeswa muexile ndomubva vazodzoka nespirit imwe chete yekuti regai ndishande ndiri pasi
nemunhu
vamanyadzajunior wavo
thank you so much maita vamanyadza rambai muri parunhare timbotora muteereri tine muteereri vamasuku parunhare linjani baba ye utini
hai raiti mina kunjani minunjani
asikona
ungapi kwelizwe
ngisenkabazi vavegweru la
okay ungasiphathisa ngohlela
rayiti lapha lami ngifuna ukuthi ngike ngigcizelele ngiyajabula kakhulu ngoba abafowethu laba enjengabomama umanyaza kathesi I think they are now revealing the proper history eZimbabwe ngezikhathi eziningi besesikuo endaweni lezi besisa lokhu kuthiwa khona what is the proper history bekhuluma amanga ngesinye isikhathi ngoba befuna ukuyijabulisa mhlawumbe ngaba izanti yezi kodwa ngiyajabula kathesi ngiyamuzwa sibili iyayilandisa imbali ngokuba kwayo imbali kuthi wabe isize sithesa is the founder the father of Zimbabwe lokho yinto engadingekiyo sakuseza abanye bonke labo esesibaza kathesi Babu izolo laba yiba bathiwa umasiki izolo laba imbali yehistory yeZimbabwe sale mhlana kankomo uDinitso Dabengwa abangasekho uwabutongogara wethe njalo nje kodwa uyabona ukuthi into yakhona manje nxa sisenziwa kathesi kwakukhanya ngani sekunabantu ababandlula abantu kulusizi ngoba into eyenzakalayo ubaba uNkomo wakwaba lesikhathi sokuthi lezinto zakhaya ezithile zidingela abantu abakhe zathathwa ngabahuquluzi ayebalwela kathesi ama-farms nje they are no longer there abantu abakhe abanye bafa besele emantolongweni ngezinto zokuthi khona imbali yalo ukuthi ivalise kakuhle kodwa ngiyajabula kakhulu yikho ngiza kuphinda kanenginingi ukuthi ubaba lo okhulumayo ngumanyazalo ngazi nje ngezikhathi ukuthi ba-distort i-history sazazakutela ukuthi yelo uthiwa wawusindisa mthina ati akula mntu wawusindisa mthina we don't want that kabayivalisa imbali yona le ikonde njengokuthi yiyo kungenani ukuthi lingaba lingelawo ubudlelwano obuhle phakathi kwenu libangaki nelibabili kabayivalisi ngempela lokho yikho khona kulusizi ngakho nje ukuthi uNkomo wakho wagijimisa wathiwa wena caphukeli kusendikenze lokhu nalokhu kodwa ngiyajabula ngoba yena wayelimele ilize lakhe wabuya kwaba namacorruption okunika ostrike masiwa befuthi banyukazezi bane wayekumela konke khonokho because ithina hhayi bazaba balutshwane abale mbali namaqinisenden yamanga loku ngazi uyidingisiseka baba uNkomo igrimenzi
okay hhayi kuyezwakala sibongile kakhulu mnumzana
ngiyabonga kakhulu
Jonga, the caller there is impressed with Mr. Manyatsa. He says Mr. Manyatsa is putting the record straight. He is, telling history as it's supposed to be. And he says, of course, there are some people who have distorted history and it's not coming out as it should be. But the caller there is really happy with what Manyatsa is saying.
Mr. Manyatsa, you heard from the caller?
Ngiyabonga lami ukuthi ye ndwami. Thank you so much.
Thank you. Rabai nyimuri parunare, maybe tomozwa kubva kuna vafuzwayo. Mr. Fuzwayo, your take on what the caller and Mr. Manyatsa said.
I think what Mr. Manyatsa is saying and what the caller was saying is what Zimbabweans are yearning for. Because nation building, it requires that each and every player's contribution must be recognized. And there has to be truth-telling whereby we put things factually. To say so-and-so did this, then in the end, each and everyone feels this contribution is recognized. But it has always been painful that when people are talking, it's one narrative that comes up. But now the fact that people from who are in the Zanda side are able to say there are certain things that Zipra contributed, I think it is a start to nation building. Because it has been painful that people from the Zipra side played a role, but no one wants to recognize their effort. So now that people from Zanda are able to say our fellow comrades who were in the Zipra side played a role in the liberation of this country, I think it's a starting point to nation building, which is what Nkomo was fighting for. To say every person, every participant, his contribution must be recognized is important, equally important like the other person. Fine, Zan might have won political power, but it is the contribution of Zipra and Zanla that brought the independence of this country with the leadership of Nkomo.
Okay, thank you so much. Can you please stay on the line? Sesilo Mnumzana Chuma, Central Committee yebandla leZanu PF. Siyakwamukela kuhle. Babu Chuma.
Yeah, linjani,
ngiyangizwa. Yeah, hayi sesikuzwa. Siyakwamukela kuhle.
siyabonga ba.
Ye ungasitshela ukuthi imbali kamuyi ubaba uJoshua Nkomo wena uyibona njani kakhulu lamhlanje kulilanga lapho asitshela khona ngomnyaka ka-1999?
Ubaba uNkomo kulembali ebanzi kakhulu engeke yapho ukukhulunywa nje mahlayane nje ngomuntu omdala ikola sindu umdala wethu njalo engubaba wesizwe ubaba uNkomo imbali yakhe igcila isiya ekuboniseni ubana nxa umuntu ungumuntu empilweni uphila kumele uphile njani ngoba wasithengisa ukuzithoba wasithengisa uthando wasithengisa ukubambanisa wasithengisa futhi ukubana akuhatshwa ungabo bayisihwaba ngesikhathi zonke kwesi sikhathi vuma uyehle uye phansi usenzela ibusasa lesizwe labantu lento ezinjalo loko ngutho nxa ucabanga ngesikhathi kule ndaba yekugrawundi lata kwelakithi emandebeleni ne-Midlands ubaba uNkomo wawubona kufanele ukuthi azehlise azithobe acela uba nangcono sihlanganeni sibambaneni kube lokuthula kulokuthi abantu bethu beyalebelekube beqedwa ngani khonokhwana nje kuphela uhle kutshengise imbali yomuntu omdala imbali yomuntu obanzi kakhulu umuntu whom you cannot even describe easily yabona nxa sikusukufaka nje lula that was a man among men.
Hayi kuyezwakala ungabamba nje kancane lapha sibuye kubaba uManyatha umnumzana Bernard Manyatha. Mr. Manyatha, you know, when I was growing up, I was barely a teenager, but we used to hear lots of stories about Joshua Nkomo, mythical stories, like sometimes he would be said he is addressing a rally in White City Stadium. At the same time, he would be addressing another rally in Harare. What was all the myth about what you had during the war that he could perform some, even the time when he was said to be using you know, his famous stick, he would disappear or become an ant or something like that. Can you tell us what you heard about all those myths?
Nothing like that. Guerrillas were often referred to as people with details. Those myths go along with the struggles. Even in the Mau Mau of Kenya, they used to say such stories. There was nothing like that. But because, I mean, it's a pointer to the indication that the Joshua Nkomo was very popular with everybody. They are saying when you're still a kid, you knew about Joshua Nkomo. But there are people, everybody wanted to rub that history off. But it has failed because Nkomo is a giant in the Southern African politics.
Yes, Jonga.
Ndo nyaya imwe chete ndanichada kutozokuvunza eva Manyatha kuti taizwa kuti vaNkomo vanenge vari mugwanzura umu. Mozungwa zvakare nguva imwe chete kunzi vaNkomo vanga vachiaddressa kuairport nguva imwe chete kana kuBulawayo. Saka vange vane vanhu vakafanana navo here vaiita basa ravo kana kuti mishonga yaitaurwa nevanhu kunzi aishanduka.
Hakuna zvakadaro. Zvinongoratidza chete kuti vaNkomo vakanga vari vakanga vaidiwa nevanhu vakawanda zvokuti isu wati taidzidinemiswe aizvai vakadanga vane miswe zvakawandisa zviyazviya kuti vaNkomo vaizika nevanhu vakawanda pandanditaura kuti pane tunzi yotwaitoibwa zvekunzi zvuruturo tambana tsuruturo tambana chikerema tambana vaNkomo and so on tambana vanyandoro zvese izvi zvaitwa taitozvimbwa wesiri mateenager zvichiimbwa kora kuti Ngomanga popular zvichiyambidzwa nevarungu kangozika uchiimba waitodaidzwa nemapurisa ombokwapurwa mbichana asi vanhu vaingoimba munatinifudza mombe zvazviya vachiimba kuratidza kuti maaiwa mudhara akanga achidiwa and akaramba achingwa netsimu iyoyo yekuti ada kuti nyika ino ivakwe yumirekeni zvese dzakaitwa zviya akati ini ndoda kuti ndizofa vanhu vapamwe chete ndombovazvigona izvo asi tiri kuona kuti kwava kuita regression kudzokera kuya ndokuda kusarurana zvemarudzi ndamozovabvunzo vachitaurapo takutozoona kuti vanhu vaakudzokera kumashure kuya patakange tatopedza mugurusibho yesirago voti kuzanura nekuzipura kuti hakuna zvekusarura marudzi nekuti marudzi izvi iakcidendi yeevolution asi tinongova vamwe chete tinongova vanhu kana tinongova zibhantu bigger picture is africa ndeyedu iyi tese pamwe chete taizonaka kwataichengetwa kuzambia kutanzania kumozambique kwese kutaichengetwa nevazvaziri velanguage yako kana kuti verudzi rwako saka tochiya kuno zvino tochidzokera zvekwakari kumashure kudzoka kumashure kwana vamuzingeri kuma40s kuma20s 1923 where is possible government mazimbabwe zingaterekei kudaro
Thank you so much, Mr. Manyadza. Maybe I can give this opportunity to Mr. Chuma. Mr. Chuma, there are some who are saying that the present government is not honoring the late Dr. Joshua Nkomo as people would have expected. What's your take on that?
Mr. Chuma?
That is okay, and that's something that should be fixed properly without really having to accuse anybody or any institution of anything. As we speak today, in Bulawayo, the Zimbabwe Tourism Authority came through, and there was a commemoration and celebration that occurred. There was a march, I think, from Mahomva Shopping Center, one of the monumental places in Popoma. They marched through Iminyela, and then they passed through his house in Pelandaba, and finally they were at the YCT Stadium where there were activities the whole day. So already it shows you that government is already doing something about it. We probably haven't done much more than what people would expect, but something is being done already. ZTA is a government arm, so by it coming down to Bulawayo to carry out the that activity is a sign that we are moving in the right direction. I would love to see a day where probably his birthday or the death day is declared a public holiday. That would be superb, just like we have the 25th of February as a holiday to commemorate the birthday of our former president. So this should also probably transcend to the same level with the Joshua Nkomo status. Yes, he was father of Zimbabwe and definitely a bigger picture of what we can call a warrior indeed. And so definitely he deserves much more than we are giving him now. But like I said earlier on, you could never describe Joshua Nkomo. You could never give him enough honor because he was just too much. He was a man out of this league. He was called Chibwechite Zakwese Kwese. He was spoken about in Chinoi. He was spoken about in Mutoko. He was spoken about in Binga. He was spoken about in Clumps. All over Zimbabwe, he was spoken about. And even beyond our borders, he was spoken about. So you can see that we are dealing with a big figure, a man of the people, Father Zimbabwe.
Thank you so much. Please do stay on the line, Mr. Chuma, Chris.
Yes, Mr. Fuzwayo, you heard there Mr. Chuma is saying that, of course, it's not enough the recognition that has been given to Mr. Nkomo. But what do you think should be the situation where you can say, yes, this is enough, this is appropriate? What do you think? What do you think should be done? Of course, there's talk of the holiday, giving the holiday, and also we know the Joshua Mkabuko Nkomo Airport, and also we have roads. What else do you need? Do you think should be done?
I think the people were clear. They wrote a letter to the government asking the 1st of July to be declared a public holiday. Then when people proposed that the ZANU-PF Youth League to come up with a counter proposal
to ask for the honoring of Mugabe to be the 21st to be declared a public holiday. When you are to look at Nkomo and look at Mugabe, their contribution to the nation, Mugabe led the country. But Mugabe is one person who destroyed the country, who created the division on ethnicity, who led the genocide. So it is wrong. It was wrong for Emerson to confer. In fact, to declare the 1st of July, no, the 21st of February, a public holiday and say he is a model to young people. How do you say somebody who led a genocide is a model to people? Mugabe does not deserve to be honored in such a manner because he's one person who created a division amongst Zimbabweans on tribal lines. He led ethnicity division. He killed the people. So he's one person. It was not proper to say the 21st is a public holiday than the 1st of July because Nkomo was a nation builder. Mugabe was a divisive person. So I think it was going to be proper to honor Nkomo than Mugabe.
Okay. Thank you so much, Jonga.
There's a caller, I think. Hello.
Hello, Mkoma Jonga. Makasimba, eh?
Makasimba, ndiyana avu?
Oh, ndiwa Makoni.
Ndiwa Makoni, warukufona warukupi?
To South Africa.
Aywa, tinotenda kutuma kwanza kupinda mshuro ungu atipeja, muinazo.
Ndiwa no, kufara. Ndiwa kumianya kufara, zikuru nekuti, murugita batarino nakiza, batarino batani zavani. Zilo ungu avenyu, azvitariri ende ndimatoicho wekutanga dzimwe nguva kana news chaidzo kuzimbabwe pana hatina kutombobvira dzabuda kuti ndozuva rakapawa Nkomo asi imi magona kutoita programu yekuti vanhu vataure nezvavangomo kamba baba venyika ende munhu ano akaita mabasa makurukuru ekuti angadai achiverengwa zvakanyanyisa muupenyu hwevana vezimbabwe asi zvinoita kunge nehurumende iripo iyi zvinotoita kunge vangomo vakutoita munhu wemanga-manga vamwewo vasina basa vatotosiyiwa vamwe vasina kana vana masikezono chaivo vasina kana nebasa rese kana chimbwindo havana kutombochiita havana muchibva ndo vakutoda kutoitwa mawovhe basa renyu riri kunakidza zvikuru ende nazwa kufara kuzvingaiti ndaida kubvunza vashuma kuti ichokwadi kuti nehurumende iripo haisi kutarisa upenyu hwangomo zvavari kutaura kuti zvaitwa nhasi machi yese yaoganizwa nani horaiti ndiyana anga achimirira hurumende kukoko kwamatwa ikoko ndiyana anga achimirira hurumende kana kuti aoganiza kuti ngavataure kuti zano ndo yaoganiza vanhu vekubulawayo vatombozvifungawo vanokoshesa vanoziva upenyu hwangomo ndo vazvifunga vega kwete kuti vangataura kuti nhasi kwakune mati kwakune ngavatonyarira zvavo hapana zvavatombotitira
aiwa regai tivape mukana vachuma vapindure vachuma
ameno kuti vatsamire chii ndataura nechirungu hangu ndati ini Zimbabwe Tourism Authority inoyo one of the arms of government under Minister of Tourism iri kuhedzwa namai Priska Mpfumira vauya kuzoorganiza nyaya iyoyo yekurangarira zuva ranhasi rekupa kwemukuru wedu vachishanda pamwe chete nejoshua nkavo Nkomo Trust iri muno Bulawayo saka zvinoratidza kuti hurumende already yatotanga kuita something towards kuti tinyatsorangarira vangomo nezvizere asi ndataura futi nyikati nini vangomo hatingagoni kuti tinyatsogutsi kana kuti tanyatsovarangarira kana kuti tanyatsovaremekedza because angari munhu mukuru chaizvo saka it always be difficult to really fully say kuti haiwa tavarangara but hurumende yatopindira ndosaka Zimbabwe Tourism Authority was here in Bulawayo nhasi kuchiita match iyoyo of course in confirmation with The Joshua Kabo Nkomo Trust, because they're not going to just do it alone. They had to involve the Nkomo family, the trust, and stuff like that. As Urumende had to pin the car. Saka, Musa, don't be full of hate and anger too much, Baba. Musa, family BP. And accept when government is doing a good thing, because we acknowledge it. Not good every time, oh, guys, you're not sure of pause, you're not sure of pause. Could figure out any 999.
Thank you so much. Wachuma wa makoni ndofunga manzwa mhinduro kubva kuna vachuma. Tinotenda zvikuru tichitendawo nekuti remekedza kwamaita. Tombonzwa kune vamwe vateereri vari parunhare. Hello. Hello, ndofunga hatina mumwe muteereri Kristo kana kumonzwa kubva kuna vafuzwa.
Yes. Mr. Fuzwayo.
Hello.
Yes, Mr. Fuzwayo.
Hello.
Yes.
Hello.
Yes, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay. Yeah, my question is, Mr. Fuzwayo, from what has happened since the death of Dr. Joshua Nkomo, do you think there has been some kind of laxity, especially when you look at some of the projects which were named after him? Like, we have the hospital, it's there, but it doesn't have any equipment at all. And we also had, there were plans to move the, to build a more bigger museum and so forth. What would you say about all those plans? Is there some kind of laxity in, you know, moving forward those projects, or what do you make of that?
In fact, Nkomo had bigger projects than museums. You talk of the Ata immediately when you move, when you travel along Vic Falls before you get to Insuza. Immediately after the toll gate somewhere there, there's an Ata farm that had all the material that you can think about, dairy material, but it's lying idle there. He was a developmental person. Unfortunately, because of this evil government, they made sure that everything that Nkomo had sourced for the development of the country, it cannot be made, it cannot be utilized, because it was going to create an impression that Nkomo was better in terms of sourcing development than those who won the political power. You talk about the hospital. I remember when Emerson came to Bulawayo last year. It was early this year. He said in 3 months' time, the hospital will be functioning. It was just something that he said, and nothing has happened. So all the projects that Nkomo had initiated, a lot of them have been sabotaged.
Okay. Yeah. Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Vamanyadza, muchitarisa mabasa akaitwa navankomo, pane vamwe rova mungatarisirawo kuti vanogona kunge vachiendesa mberi mabasa iwayo.
Ndingapinda kupindura, ndinoda kuti ndiite point out ma observation andii now about Zimbabwe, especially the tragic aspect of Zimbabwean history. VaZimbabweans vanonyara, vanotya, havadi kutaura nezvehistori yavo. Regai ndikutaurire point imwe chete. Motikari yakafira tongogara, tingadei tiinayo mumuseum, hazvitaurwi nezvazvo. Rekodhi yatinayo yekufa kwatongogara ndeyakaunda. Mukati memusangano hazvina kuitwawo here report yekuti zvii zvakaitika jazvi jaizvo? Ndosendeka yakadaro. Iye zvino izvi varungu vari kupuhwa compensation, vari kupuhwa mapurazi and so on. Makomrades ekuzipura vari kumaassembly point vakaita mudeme vakabvisa mari vakatenga mapurazi. Hatisi kunzwa zvokuinzi mapurazi emakomrades ekuzipurayo riuda kuvadzorera. Kune reconciliation inodarika izvozvi izvi here?
Ndangokubatai muromo ka kuti mungomira mbichati ngotora muteereri ari parunhare tobva tadzoka kwamuri. Pane muteereri ari parunhare.
All right.
Bata yanyu amanyadza ndine urombo regaitinzwe kuna mai Susan Linjani mam.
Yebo mlaleli Susan.
Linjani.
Yeah, sikhona Linjani. Yeah, lingapi kwamhla?
Kobulawayo.
Oh, kobulawayo. Yeah, ungasiphi imbono yakho?
Okay, like njengokuthi unkomo esingithangela ngithamkhangela njengomuntu obebrave indoda elesibindi. Wayefuna ukuthi wayezela abantu kakhulu ukuthi abantu babe lentuthuko lenkululeko. Athi ngokunanzela kwami izifiso zakhe indlela ayihambe ukuthi ayekulwa ngaye akusabanga njengakhona lokho lengihlonipha iphiwayo. It's not waste njengomuntu owayemele iqiniso. Nawunga-assessa inkulumo zakhe, u-assessa imisebenzi yakhe. Inhlonipha iphiwayo is not enough.
Belikhangelela ukuthi aphiwe inhlonipho njengani?
Like thathe sezithizi inhlonipho engabe iphelele sibili entweni zakhe, like lawo nxa ungumuntu usifa, like uthiya izinto zakho amaprojekti akho xa kuthiwa uyahlonitsha kumele ahlale ephumeleliswe. Ijiki lesibhedlela sakhe la sisaze sidilike asikaze sithinte ukuthi sithengisele ukuthi whether it's a family thing whether it's, but khonakhona to state ukuthi ngesomuntu omkhulu owawulela ilizwe kumele ukuthi ngayo isibhedlela esinoda abantu but up to now sivaliwe ukutshengisela ukuthi inhlonipho kayikho khona lapho.
Hayi, sibongile kakhulu ma.
Okay baba, ngiyabonga lapho.
Hayi, sibongile.
Todzoka kuna vamanyadza nguva dzine dzakuti fambe ingodimura yavamanyadza tipe vamwe mukana.
Chegai ndigura-gure. Variko vanhu vanokwanisa kuumbika kusvika papakaita Congress Nation Komo. Asi handicap iripo yakakurisa. There's too much control. Angoda kuti asimukireso anodzwanywa pasi. Pane munhu ataura pachiti Igezeven ndeya totaura nezvekuti nhasi ndozvakafa vangomo. Kwedu kuno kuzvazvakanyarirwa kuti zvii kunyarara zvavo kuita sekunonzi tizve non-event. Ndobva ndikuti maZimbabweni vanonyarei kuti vataure nezvehistory yavo. Kune zvii zvakawanda zviri kunyarwa kutaurwa apa zvakakanganirwa nokuti pana kutaura futi apa chiti kune vanoda kuzvisusukidza kuisa pamberi apo even pavanga vasiri ndozvinotyisa izvozvo. Mukaenda kumawadzi uku kune maheroic people vakaita zvinhu zvavo nguva dzehondo nanhasi vanhuvo hazvitaurwe nezvazvo asi kuti kune vanofanira kuti vanzivo formally ndo vanofanira kuti vataurwe nezvavavo vagovakwa vagoelevhetwa
iramba kubatwa. Thank you amanyadza maita basa. Regai tinzwe kuna vachuma mashoko enyu ekupedzisira vachuma.
Vangomo was a unifier. He wanted peace in Zimbabwe. He was selfless. And I'm privileged to go under his wing, actually. I'm going to go to the party, and also because our church was very close, so we interact very much. So I know him personally as well. And I know what you wanted for the people of Zimbabwe. And I wish that everybody in Zimbabwe could emulate at least half those traits to be a girl in Zimbabwe. We were selfless. We actually want to bring a relationship and ask second.
Thank you so much, Mr. Chuma. We have run out of time. I would also have given a chance to Mr. Fuzwayo, but Mr. Fuzwayo, ayisibongile kakhulu isikhathi sesidliwe ngumango esizathintana kunhlelo ezilandelayo. Thank you so much, Mr. Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee member. We also had Mr. Bernard Manyadza, a war veteran from Wedza. We also want to thank all the listeners who managed to get through. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, tobata muzvirongwa zvinotevera. Mwarira zvakanaka.